be safe, and have a magnificent Monday.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 30 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vachamira mberi kwedare redzimhosva nhasi. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haisi kufara nemaitiro ehurumende mukubhadhara vashandi mari dzekubatsirikana panguva yekurwisana neCOVID-19. Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokovara gumbo vachitamba neimbwa yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume avo vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vachamira mberi kwedare redzimhosva nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo chatambirwa nedare. Gweta rava Mafume vatondarai Batasara vaudza Studio 7 kuti vaMafume vari musungwa vachipomerwa mhosva yekushandisa chigaro chavo zvisiri pamutemo mukugoverwa kwemastendi vachiti vaMafume vanoramba mhosva iyi.
Nemusi wemugovera ranga riri zuva rekuti vaMafume vapiwa mutongo wavo wamaererano nechikumbiro chavakanga vaisa kuna magistrate kuti vatongo vachibva kumba. Nemusi wechishanu magistrate vakanga vativimbisa ivo kuti mutongo wavo unenge wavepo nemusi wemugovera. Nekudaro takaenda kudare redzimhosva rekumagistrate court kuRotten Room muno muHarare. Tikamira kwenguva yakareba zvikurusa tikazoona taendeswa kune rimwe koti rinove koti yanga isina mutongi wenyaya yaMafume. Ndiko kwatakazoudzwa nemutongi iyeye kuti mutongi wenyaya yaMafume vakanga vabatikana nebasa rakanga razovawandira nekudaro vakanga vasina kuzouya kudare musi wemugovera. Izvi zvakabva zvareva kuti vaMafume vaifanirwa kudzokera kuchitokisi kuremand kunove kwavakadzokera nemusi wemugovera iwoyo vakagara kwane musi weSunday.
Saka zvanhasi muvhuro nyaya iyi yakamira sei? Nyaya iyi iri papi?
Mangwanani musi wemuvhuro Monday vaMafume vanodzokazve kudare redzimhosva kuti mutongo wavo ugurwe maererano nechikumbiro chavakanga vaita chekuti vatongwe vachibva kumba. Tinodaira kuti tichave ne chikumbiro chavo chavakaita chichatambirwa nedare nekuti takataura zvinhu zvakakosha zvikuru zvinova zvinhu zvinotarisirwa kana munhu achiisa chikumbiro chake chekuti atongwa achibva kumba. Chiitiko chakaitika nemusi wemugovera chekuti mutongi havana kukwanisa kunge vachiuya kudare chakava chiitiko chakaita kuti vaMafume vatsutsumwe zvikuru nekuti zvaireva kuti vaizopedza wikendi yese vari musungwa kuchitokisi, chinova chinhu chavakanga vasingatarisire, chinova chinhu chakavashungurudza zvikuru. Asi pakanga pasina zvavaikwanisa kuti vaite nekuti ndizvo zvinhu zvakanga zviripo vaifanirwa kuti vachitongotambira kushayikwa kwakaita mutongi musi wemugovera iwoyo.
Avo vange vari gweta ravaJacob Mafume vatonderai Batasara vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende maererano nekuvabhadhara mari dzokubatsirikana panguva yokurwisana neCOVID-19. Munyori mukuru weZAPTA vazivaishezvo vanoti vazhinji vavo havana kupiwa mari idzi uye avo vakapiwa vakapiwa vachisiyaniswa zvekuti pave nokufungira kuti pari kuitwa zvehusahwira mukubhadharwa kwemari idzi. Umwe wevanoona nezvavashandi mubazi iri uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vashandi vose vanoziva kwokuenda kana vaine zvichemo pamusoro pemari nemihoro. Vati zvekare bazi ravo rinotarisira kuita musangano nhasi muvhuro nevatungamiri veZAPTA. Vazhou vanotsanangura zvichemo zvenhengo dzesangano ravo.
Mari dzatiri kureva mukoma hwandeka ndedzekuti pakanga pachinzi vanhu panguva ino yeCOVID-19 endai kumabasa. Payakatanga ichitopisa ichitsviriridza vanhu vazhinji vakanga vari pamaprograms akafanana necrop and livestock assessment nevamwe vaitopedzisavo Command Agriculture Program. Ipapo pakati ndo pakatolonjewa pfumvudza program. Vadhumene vazhinji vakanga vachibatikana vari kumabasa havana kuzorora. Zvino padzavuya dzichibhadhagwa dzinonzidzo dzabhadhagwa yamachi April na May asi hadzina kuya dzakaringana vanhu vose dzavuya dzichitsvaka kuita kakusarudza kuti mupfupi murefu mutsvuku mutema mukobvu mutete. Saka vashandi vari kutarirana neziso risina kunaka vachiti kuyu waiwana sei ndikaishayiwa. Ndonyaya hombe yatinayo.
Saka chamuri kuti hurumende iite ndechipi? Muri kuti chii kuhurumende nenyaya iyi?
Yatiri kuti dei dzagona dzavuya dzakakwanira vanhu vose nokuti pandadzikawo kureta ndawanaso kuti pamwedzi umwe chete munhu wakanga achipuwa pose 5,000 RTGS Zimbabwean dollar. Zvichama ndaizvo ku 15,000 RTGS zvakangobatanidzwa nemihoro yatingati masalaries. Saka vanhu vazhinji vari kukadzikana zvokuti kosei mari iyi isina kuya yakakwanira vanhu vose yavuya ichisarudza vanhu. Ndo hondo yatinayo zvezvizvi kumabasa kuno. Vadhumeni vari kukumbirawo kuti mari idzodzo dei tadzigona kudziwana nokuti takanga tichingoshanda zvakangofanana navamwe panguva yakanga yakarema COVID-19. Saka tinoitora seCOVID-19 risk allowance asika tichidoitaura futi tinongoona ngoti ishoma shoma. Unongovavo mudomwe umwe womusodzi wangovuyavo vanhu vari panguva yekutambudzika vachitarisirana kuti zvinotorana masei ikonomi zvayakaoma kudai. Tachitarisira kuti dei dzadzauya dzakati wandei uye dziya dzikwana vanhu vose. Ndonyaya hombe yatinayo.
Vazvo muri kuti hapana vakapiwa mari idzi zvachose here?
Vanhu vazhinji izvozvo vasina kudziwana. Saka hatigoni kuti tirege kutaura nezvazvo nokuti toda kuti zvigadzirisiwe. Asi pataedza kubvunza maHR ekumadistrict nekumaprovinsi ndo anonzi akasubmita mazita akaendesa mazita kumusoro akasvikavo kuministri. Vanhu vakanga vasvika kuministri mazita avo ndo vakabhadhagwa. Vasinavo kubhadhagwa anonzi mazita haana kuonekwa. Toda kuti izvozvo zvigadzirisiwe nehurumende. Ministri yedu yotumira mazita ose akakwana vanhu vose vawana mari dzavo dzeCOVID-19 allowance. Izvozvo kana zvangogadzirisiwa basa rinotifambira zvakanaka. Izvozvo zvoga zvagara zvichingosiitika. Tinosimbowana isu mahampa kana tingati mavhocha kupera kwegore. Vamwe nanhasi vachiri kungochema kuti havana kumawana. Saka toona sekuti chigwere ichi kana chisina kudorapiwa izvozvo hachiogona kuramba chichingonetsa vanhu. Changova zimhwara baira mundove. Zvoda kuti hurumende dai yavona yagadzirisa zvinhu zvakadero.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaishezvo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zimbabwe yakabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza mazuva 16 akanangana nekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Urongwa uhu hunocherechedzwa pasi rose kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita gore roga roga. Kiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yakapinda mumisha inogara vanhu muguta reharare ikataura ni madzimai akasiyana siyana ayo anoti mirishonga mudzimba iri kuwandisa nemhosva yekuti varume vazhinji vave kukundikana kuriritira mhuri dzavo madzimai aya anoti izvi zvakakonzerwa nekuti vazhinji vakarasikirwa nemabasa nekuda kwedenda recovid-19 sezvo makambani akawanda akambomisa vanhu mabasa mamwe achitovhara zvachose amai Beauty Kashaya Chinyowa vanoti mukadzi wese anofanira kumira mirawo kubatsira murume wake vachiti varume vazhinji vari kushishikana nenyaya yekushaya mari zvinova zvinhu zvakakonzerwa nekuvhara kwemakambani ikoko
timumba musaite bopoto vanhu vasatukani vanhu vasarovani chichandingaitawo semudzimai ini zvangu zvinokuridzira kuti kana uri mukadzi mukadzi wakazvimirira wega unofanirwa kubatsirawo murume wako nokuti bhaibheri chairo rinotaura kuti uri mubatsiri saka nyaya iripo ipapa pandeyekuti pagender violence iri kuitika iyi inokonzerwa nekuti nhamo nenzara yapinda mudzimba vanhu vari kufa nenzara amai unosara usina kana chikafu baba kutovawo nemari havasikwanisa kuwana mari saka nyaya yapo yakuti iwo mukadzi kana utori mukadzi wo wakasimba meet your man halfway usanganewo nemurume wako pakati nepakati
amai Chinyowa vanoti madzimai akashanda nemaoko avo anokwanisa kubvisa nzara mumba zvinova zvinhu zvinobva zvarerutsa kana kupedza bopoto pakati pavo nevarume vavo
hatingapindire zvedu marelationship sevanhu kana nezvinhu zvinenge zvichiitwa nevanhu asi unongoziva kuti pakati pemukadzi nemurume kune zvinenge zviri kusere kwemaketeni zviri kusere kwemaketeni ndezvekuti mumba mune nzara amai kana musikadi kuvenga mumai vari kubika zvaiko next door shandai
amai Lokaja Banda Pinali vanoti mari ndiyo musimboti wakamisa misha mizhinji nokudaro vana amai ngavaone kuvachiitawo mabasa anopinzawo mari mumba kuti vabatsirewo varume vavo kuitira kuti bopoto riite shoma muzvare Saru Ashley chakuparira vanoti havasi vanhukadzi chete vari kushungurudzwa nevanhurume sezvo paine vamwe varume vari kushungurudzwawo nemadzimai avo mudzimba vanoti dzinde guru rebopoto nderemari inouya nevarume inenge isisakwanise tenga zvose zvinodiwa nevakadzi vavo kunyange hazvo vakadzi ava vasingazive kuti mamiriro ezveupfumi munyika ashanduka zvakanyanyisa izvo zvasiya vakawanda vave kutambira mari isisakwani chengeta mhuri
nyaya yeviolence mudzimba yanyanya especially kuzvinesi nenyaya yecovid nemalockdown angariko haa vanokwirirana kwachona kunenge kuchinesa vanhu vari kurovana zvisingaite rovana nevarume vakadzi vachirovawo varumewo variko vandinotoziva vekutoziva kuti zvinhu mabare apa vari kutorohwa nemudzimai wavo pamusaka pekuti anenge vachichema chema kuti komari iri kupi kuti vanhu havasi kunzwisisa kuti mamiriro akaita kunze haasi conducive kuti munhu akwanise kunge achiriritira mhuri yake
vameseline nyoni avo vanoshanda nesangano rinonzi padare vanoti ichokwadi kuti mhirizhonga mudzimba yawandisa nenyaya yemamiriro ezveupfumi hwenyika asi zvisina kumira zvakanaka vanyoni vanotsinira zviri kutaurwa nemadzimai aya vachikurudzira kuti madzimai aitawo zvirongwa zvekuti azvimirire nokuti munhu wese ari panguva yakaoma nenyaya yemari isiri kubatika kana kutenga sezvaimboitika kare
Yes, zita langa nozi Mesele Nyoni, ndri program officer, wukupadare, enkunglen, menes forum on gender. Ichokwadi wanukaza, wasi nzisele nyeze, ekonomi ninge erichinje. Fetasa, mishunga jizu yota mzimba, zungwa zine vrizi panyaze mari. Aba mari yawe ninge apira, asi amai zungwa, wane nga suma zizi. Tungeda esiko zungu zungwa budget zaa, baitipa mwishu. Fati notisi wanukaza, nafa wukimpayo. Waka yatu watutu ma income generating projects, watuwa na mari zao, zungwa nizanyaze mishunga.
Muzvare Florence Mutaki vanoshanda nesangano reshamwari yemwanasikana vanoti mamiriro eupfumi hwenyika ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvaita kuti mhirizhonga yemudzimba ikwire
tiri kuona kuti nhau idzi dziri kuti wandei kuburikidza nenhamba yemakesi ari kuwanikwa ari kumhangarwa mukati memaorganizations akasiyana-siyana uye kumhangarwa kumapurisa taisiona zvakanyanya mudzimai mumwe chete pamadzimai vashanu ari iye aiwanzova ari parisk yekusanganika nemhirizhonga yeGBV asi ke zvino taakuona kuti mafambiro aita nhau idzi aakusiyana aakushanduka nekuti taakuona madzimai vatatu pavamadzimai vana vari kusanganika nemhirizhonga yeGBV iri mhirizhonga iri kubuda mukati memba nekuda kwekushayikwa kwemari kana ndarama yekuraramisa mhuri mukati medzimba
Musasa Project rinova sangano zvakare rinomirira vanoshungurudzwa mudzimba dzavo rinoti rakatambira vanhukadzi vanodarika mazana manomwe kubva musi wa 30 kurume kusvikira musi wa 9 kubvumbi gore rino apo nyika yakambovharwa nenyaya yecoronavirus. Chero zvazvo mapurisa akambopikisa huwandu hwevanhu vakanyoreswa nemusasa project. Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzinoona nezvekodzero dzemadzima inoratidza kuti vanhu vakawanda havaende kunomhangara kumapurisa nokuti vanoziza kuzoshaya anoriritira mhuri dzavo kana varume vavo vasungwa. Ukuwo vamwe varume vachinzi vanonyara kumhangara kumapurisa kuti vari kushungurudzwa nevakadzi vavo. Sangano reZimbabwe National Statistics Office rakabuditsawo gwaro mugore ra2017 iro rairatidza kuti mirizhonga mudzimba yaive yatonyanyisa kupfira zvokuti madzimai anosvika 20 nemumwe chete vaibatwa chibharo pazuva roga roga. Sangano iri rakaendera mberi richiti mirizhonga yemudzimba yaive yakwirawo zvokuti nyaya idzi dzaitoda kuti mapurisa ehurumende nemamwe masangano akazvimirira vaise musoro pamwe chete kuti vagadzirise dambudziko iri sezvo richizokanganisawo upenyu hwevana vachiri kukura. Kurukota rebazi rinoona nezvemadzimai nevechidiki amai Stembiso Nyone vanoti mirizhonga yamudzimba inokoka zvirwere zvinenge HIV AIDS nekufungisisa kana kuti depression iyo inokonzera kuti munhu aite zvekudhakwa. Amai Nyone vanoti madzimai anosangana nemirizhonga munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kumabasa kwavanoenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Jombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kurone kwa orinoti vanhu 30 vakaendeswa kuchipatara chemupilo nezuro mushure mekuduguka kwebhazi rezupko ravakange vakakwira. Tsaona iyi yakaitikira pa Petrol Trade Filling Station kuMachovana muBulawayo. Vakavona zvichitika vanoti bhazi rakange richimhanyisa uye mugwagwa wakange uchitsvedza pamusoro pekunaya kwemvura. Herald rinoti maboda achazarurwa mangwana chipiri. Maboda makuru eZimbabwe anosanganisira Bide Bridge, Plumtree, Chirundu, Victoria Falls neForbes. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Okumana mamega kuti aya kana majaji ekumuzi muZimbabwe sei achiita kasunga munhu wemDC Alliance awanotsika tsika kumupa mabhiro ukakutwa wasungwe izanopfeva wasungwe vanokuda kusungwa ukachamisa chete ndava yei. Ndo majaji acho anongoziva kuti kwachamisa ndiwanipara mhosva mhosva wapari mhosva
mukadiko vana mukoma jonga nana mukoma tanonoka wande muri seiko. Ndiri kuda kutaura nezvekuti dai vamunangarwa vaitawo kuti vana vaende kuchikoro vapawo maticha mari. Zvinhu zvinorwadza kushandira mahara maticha anodawo kuendesa vana vavo kuchikoro, vanodawo kubva kudya chikafu, anoda zvakawanda wanda, havarimi havaite sei, vakatotarisirwa kumari iyoyo dai maticha awedzerwawo mari. Chikumbiro chedu vana vedu vakwanisiwo kuenda kuchikoro vakasununguka.
Makadiko mari yeZimbabwe uye pasi rose. Ndinoitwawo Isaac Dube, ndinogara kwaMutare, ndinotsvagawo rubatsiro, ndinorarama nealbinism. Ndine magrowth kumusana uye pamaziso, saka chiremba ari kuda mari inosvika $400 kuti akwanise kundioperata. Saka vanokwanisawo ndinokumbira kuti mundibatsire hama, ndatambura. Nhamba dzangu dzevaiko kuisi dzinoita 076-168810 076-168810. Faiko kishi wanakwanisa namba dzangu dzinobudisa kuti Isaac Dube. Tinotenda kune vachabatsira. Handisi kuti zvinhu zvakanaka, asi asi kune vanokwanisa vanondibatsira ndivashamabai navo vamwe ndinozviziva kuti upenyu hwakaomera munhu wese asi vanokwanisa kundibatsirawo mwari achakuitirai nyasha uye rambai muchibatsira vamwe vanga vachauya nematambudziko akasiyana neyangu ndinotenda kune vachabatsira mwari akuitirei nyasha ndatenda shangu
makadii makadii vaverengi venhautse yedu pastudio 7 vanamukoma Blessing Zulu vanamukoma Jonga vanamukoma Tanonoka Wande ndinokufarisai zvikuru todangotaurawo pamusoro pezvizvagwa sekunyika yekwedu zviri mune ino nyika ndiri muno South Africa tiri kushanda kugwadza tiri kushanda kutambura mabasa akanaka kuti timawane hatikwanisi kumawana nekuda kwekuti tiri maforena munyika matiri saka vari kutotaura kuti uchida kumageta paunenge wamageta basa hauripindi povho ndoinokuza kuti basa haripindi but mamaneja anenge akubvumira kuti ushande saka tinoona kuti zvakanaka kuti nyika yedu dei yainakawo tinoshanda kunyika zvakanaka but vakuru vedu venyika havatombozvioni tiri kushanda kutambura muno hatisi kushanda zvinomwisa mvura ayo tiri kushanda zvakaomarara zvakaipisisa meno nyika kushanda kuitira kuti mhuri dzeduwo dziwane chikafu mhuri dzeduwo dziwane something but hei zvinhu zvakaoma dei vakuru venyika vaiziva kuti zviri kuitika kuno kunde zvipi zvizvakwa zviri kutsva vana vezimbabwe vari kutsva kunzvimbo dzakasiyana siyana vadhiraivhi vematiraka vari kutambudziwa kurohwa kukanikwa mapetrol bhambu kunzvimbo dzakasiyana siyana kuri kufiwa zvizvakwa zvekumusha kwedu zviri kupera mune ino nyika dei vakuru vakwanisa kuona vakwanisa kuitawo njere dzine muono wemberi dzinofunga handizivi hangu kuti vakatigonerawo kutiitirawo kana something chekuti tikwanisewo kuitawo chinhu chinotigeneratira something munyika yedu zvazvakaipa here
makadii kuamerica uko kwamunotaifenyura zvenyu nyuzi dzenyu indindini bheni ndobva kumambana uko ini ndiri kubvunza zvangu nenyaya yevanhu vekunoku kusouth africa kwatiri kunoku vari kungopisa marori vachiuraya vanhu vezimbabwe ko iyo hurumende yedu haitionewo here vakomana kana vanhu tichishungurudzwa kudai toita fanika vanhu vasina hurumende yakangoramba yakangonyarara kuti zii inge vanhu tiri kuno isusu ndisu tiri kutopiza mari wanu kuzimbabwe tiri kushanda mari zvichipinda kumusha ko vakangonyarara kuti zizi vanavo vachiurayiwa vanonzwawo sei haiwa akavarume vasadaro vanhu vehurumende handiti kuvashoropodza asi tiri kutaura zvedu kuti aiwa kana munhu ana mai vake kandivo vanomutaurirawo kuti aiwa musadaro vana vangu ko kana vakaramba vakanyarara kudaro ndicho chii haiwa vasadaro vanhu vari kutungamira hurumende ava ngavasiure nyika iri kupedza vanhu kunoku ndiri kutaura zvangu ndakasununguka ndiri kuno kusouth africa kunoku ndinobva kumambani kumambani wadhi musara kwamukoka uko kwamanoti uko tiri kungokurudzirawo please please kuti hurumende titaurirewo vanhu ava vari kungoshungurudza vanhu vachipisa marori vachiita sei vachiuraya vanhu ndiko kugarisana naana makerwana here ikoko tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica vakasarudzwa kuve mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakaonekwa nachiremba mushure mokumonyoroka gumbo ravo vachitamba neimbwa yavo pamba pavo mudunhu redelaware chiremba akavaona anoti hapana mapfupa akatyoka kana kutsemuka asi achiti vabiden vachashandisa shangu inobatsira kutsigisa gumbo ravo nezuro kwekare vabiden vakadoma chikwata chevanhukadzi vega vega kuve vakuru vezvekubudiswa nekufambiswa kwemashoko muwhite house Pawando tanga kutonga musi wa 20 ndira gore rinouya akandike kutanga muzindawe White House uchiita chikwata chevanhu kadzi vega vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mumuzinda uyu. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoona vaBiden vachichinja vamwe vevanhu vava vakadoma vachiti vamwe vepakashanda zvikuru vapiwa zvinzvimbo zviduku zvichienzaniswa nebasa ravakaita. Muzvinafundo vemasocha vanoti vanoonazve nyaya yerusarura pakati pevanhukadzi nevanhurume ichitanga kutaurwa.
Chandinoona ndechekuti vanhu vane dzidzo, vanhu vakamboshanda kuzvinhu zvakaita saizvozvo vachishanda navaBiden nguva yavaBiden navaObama. Asi chikurukuru chandavoona ndechekuti vanhu vechikadzi chete vaiswa mudhipatimendi iroro kuti vaone nezvekufambiswa kwamashoko anenge achibva kuwhite house achizoudzwa vanhu vemuamerica nepasi rose kuti vaBiden vari kuita basa ravo sei. Chikurukuru chandamuona chandinoshora ndisingashora hangu kuti pane chakashata pavakadzi noruzivo rwavo ndechokuti dhipatimendi iroro rinokosha, rinofambisa mashoko anokosha iwayo anopa chimiro cheamerica rinobva rangonzi iro ngaringe richishandwa navakadzi chete. Hapana chikonzero chavataura kuti nemhaka yei vasarudza vakadzi chete. Vashayiwa varume here? Tinonatsokuziva zvedu kuti matambudziko mamwe atiinawo ndiwo rusaruro rweimwe mhando yavanhu wanga rwuriko vakadzi kuti vanhu vechidzimai varivo vari kusarudzwa yatinoti gender discrimination iya. Zvino yataa kuona yakuitwa navaBiden handiyo zvekare here? Rimwe divi regender discrimination iyoyo kuti pakashayikwa murume zvake kana umwe unganga achishandavo ikoko. Saka diversity kana kupesana kwefungwa kungazovapapi kana kungobva kumadzimai chete.
Imi makatarisa apa munofunga kuti chikonzero chaita kuti vasarudze madzimai ega ega kuti vashande mubazi rezvekufambiswa kwamashoko uyo chingava chii?
Ndinoona sekuti zvinhu zviviri. Chimwe chiripo ndechokuti sezvo mutevedzeri wavo vaBiden ari munhu wechidzimai vaKamala Harris vanenge varivo vanenge vaisa fungwa dzakanyanyanyanya kuti batu iroro dhipatimendi iroro ringe richifomewa. Zvekare chimwe chepiri chatinoona chavazviitira ndechokuti tiri kuona kuti pavanosarudza makurukota avo navanhu vavachazoshanda navo vamwe vasiri makurukota vari kuda ku zvatinoti vari kuda kubreka mabhaundari kana kuseta history, zvinhu zvitsva zvamboitiwa. Saka tinoona kuti dhipatimendi iri chinhu chitsva zvekare chachamboitiwa munhoroondo yematongerwo enyika yeamerica kuti pangava nemunhu wechidzimai unenge ari yekumusorosoro. Zvekare pangozwa zvino namadzimai chete anenge achisevenza ikoko kufambisa kwamashoko. Saka munhu uyo watingati unenge wakunyanya kuyeredzwa nenyaya dzokuda kuita zvitsva zvisati zvamboitwa munhoroondo yeamerica. Zvekare vachitoita kuti utongi hwavo huonekwe sekuti hwaakutoda kutanga kuratidza huzvinyekenyeke hunenge huripo pakuti vanotarisa kune imwe kune imwe mhando yavanhu ichidzimai voti iri basa ndiwo kuda kukwanisiwa namadzimai varume havari kuwanisa ikoko. Zvinhu zvinenge zvichakonzera mutauro nokufamba kwenguva. Asi mavonero amunoona sekuti munhu ungambozvichinja nokufamba kwenguva achinge anzwa zvinotaurawo vamwe nokuti munhu wakapromisa kuti ndichange ndichiteerera imi vanhu veamerica kuti munoti chii.
Muzvinafundo Elliot Masocha. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vachamira mberi kwedare redzimhosva nhasi. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haisi kufara nemaitiro ehurumende mukubhadhara vashandi mari dzokubatsirikana panguva yekurwisana necovid-19. Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokuvara gumbo vachitamba nemhwa yavo. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.